Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 26/2018. Urongwa weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa wekupemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kwebato iri kubva parakavambwa pamwe nekugadzwa kwavaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu kuri kuenderera mberi mangwana kugwanzura stadium. Vagari vemubulawayo vanopengera komisheni yava Khalema Montlante vachiti vanoda kuti nyaya yegukura hundi itange yataurwa nezvayo kwete kuti komisheni iyi inzwe humbowo hwezvakaitika pavanhu vakapfurwa nemasoja muHarare munanyamavhuvhu. Vagari vemuchitungwiza vanoti hurumende inofanirwa kutsigira makanzuru emumaguta nemumaruwa nemari kuitira kuti ikwanise kupinza varapi basa nekutenga mishonga kuitira kuti vanhu vasafe nezvirwere zvechinyakare zvakaita sekorera netyphoid. Varimi vochema chema nekukwira kwaita zvinhu zvekurimisa. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu pamusoro pedambudziko rechirwere chegomarara rezamu. Varimi vochema chema nekukwira kwaita zvinhu zvekurimisa. Mitambo yechibuku Super Cup semifinals yochiriridza mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga yaitika mubulawayo apo vanhu vanetsana nekomisheni yava Montlante. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.